Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, kurume 14, 2018. Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa pamwe nevamwe vatungamiri nevamwe vakuru webato ravo nezuro vakasangana nechikwata cheSADC chiri kushanya munyika kuzoona kuti gadziriro dzesarudzo dzasvika papi. Vemabhizimusi vokurudzirwa kukoshesa kutengesa zvinhu kunze kwenyika kuti vawane mari yekunze kwete kuramba vakatarisira kununurwa neReserve Bank of Zimbabwe. Komiti yeParamende yemigodhi nemhando dzemoto yoronga kusungisa mukuru wekambani yeIntratech vaWikinochi Vayo nenyaya ine chekuita neuori hunonzi hwakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi esola kuGwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa pamwe nevamwe vatungamiri webato ravo nezuro vakasangana nechikwata cheSADC chiri kushanya munyika kuzoona kuti gadziriro dzesarudzo dzasvika papi. Mutauriri wemutungamiri webato iri vaLuke Tamborinyoka vakaudza vatori venhau kuburikidza negwaro ravakaburitsa kuti bato ravo rakatorawo mukana uyu kusvitsawo zvichemo zvavo kuvaongorori vesarudzo ava avo vakavimbiswa uye vakasivimbiswa neSADC kuti ichaita zvose zvainogona kuti kuve nesarudzo dzakachena munyika. Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi nhasi bato reMDC tashanyirwa nevakuru vakuru veSADC, veSADC Election Advisory Council. Vazhinji vacho vari mucouncil imomo Magweta maadvocate anenge achibatsira SADC semaheads of state kuti vagadzirise sarudzo dzakachena. Saka taita hurukuro yaita maawa anoita maviri and a half, 2.5 hours tiri kuMDC headquarters ikoko. Pane zvinyunyuto zvii zvakati kuti zvatasvitsa kuSADC. Chokutanga ndechokuti tasvitsa nyaya yekuti tinoda kuti voters roll parinobuda muna risati rabuda kunzi ndora voters roll rinofanira kuauditwa nemaauditors ari external kuti tione kuti mazita akapinzwa ndiwo here achirimo. Chechipiri chatataura nezvacho chinova chinyuto kwatiri inyaya yekuti tiri kuda kuziva panodhindirwa maballot papers. Tinofanira kunge tiripo panenge pachidhindwa maballot papers paya tichiona kuti pari kudhindwa zvirizvo, toonazve kwaliti yeballot paper iroro kuti handiwo here maballot papers emikuvhu aya ekuti ukaisa X apo anofuma apo pacho. Chimwe chatataura zvakare inyaya yekuti tinofanira kunge tichi kuwana mukana wakafanana mumatelevision, mumaradio and mumanewspaper anoranwa negovernment. Tikataura zvakare nenyaya yekuti hatidi kuti masoja nemapurisa nemacio zvipindire panyaya yezvematongerwo enyika. Tataura nenyaya yekuti vana vari kudiaspora vanova 4 million vana veZimbabwe vanofanira kunge vaine mukana wekuvhota nokuti chimwe chezvisungo zveSADC kuti vana vari kunze kwenyika wane kodzero dzekuvhota vakazvigashira zvikuru.
Kusvitswa kwezvichemo izvi kuSADC kungazoita here kuti sarudzo dzinge dzinoumbika mukuitwa dzaka zvakachena?
Tiri kufungidzira kuti SADC timu iyo nokuti ndiyo timu yenyanzvi dzinoona kuti maelections akamira sei dzinoenda kuzozeya nevakuru vakuru veSADC zvinogona kutibatsira pamaelections edu nokuti tese tiri kutaura kuti tiri kuda sarudzo dzakachena. Hatisi kuda sarudzo dzekuti muZimbabwe vanhu vanoramba vachikuwadzana vachiita zvemhirishonga vachiurayana panyaya dzesarudzo. Tiri kuda kuti sarudzo dzive musi wekufara musi wefan vanhu vachi diriburana mune zvakanakawo chaizvo.
Ivowo veSADC vachitaura nemi mashoko avakusiyirayo ndeyekutiwo kudii?
Vasimbisa nyaya yokuti pakanyorwa mutemo mutsva weSADC unotaura nezvekuti vana vekuvari kudiaspora vanokwanisa kuvhota panyaya yekuprindwa kwemaballot papers zvamo mugwaro reSADC racho, nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemasoja, nyaya dzemasecurity services ese dzamugwaro iroro. Saka ivo vanga vachikoshesa kuti tinge tichishandisa gwaro iroro kunyanya-nyanya.
Avanga vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika mubato reMDCT vaJaus Mutsekwa avakapiwa basa rekuongorora mhirizhonga dzakaitika kubhoera pakuradzikwa kwevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pamwe nekuulawayo Svondo Rapera vanoti vakaendesa zvavakawana kuvakuru vebato ravo uye anenge avanikwa aine mhosva yekukonzeresa mhirizhonga idzi acharangwa zvakaoma zvisinei nechigaro chaainacho mubato. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMutsekwa kuti tinzwe zvizhinji.
Ndiyo ndozvatiri kuita. Ndine chokwadi kuti mukatipa mazuva kana zuva rimwe kana mairi mukatibvunza, pamwe munenge musati kutibvunza futi nekuti zvinhu munenge maakuzviziva.
Mapurisa akadosunga vamwe vanhu, vamwe vakadobisiswa mabheyo. Sei zvenyu zvichinonoka kudai?
Zvedu zvinononoka nepamusana pekuti tinoda kuita basa rakatidzamei kukunda remapurisa. Nekuti redu isisu harisire kungoti mingi ane mhosva, nekuti mhosva yacho iri kumbobva papi, pane here zviri kukonzera kudaro, tinogona kunga tapindwa here nemuvengi. Saka zvedu zvakati dzamai kukunda zvemapurisa. Zvemapurisa ndezvongoti marova napa pindira mistokes mangwana endai kukoti. Hani zvatinoita isisu.
Saka munofunga kuti mungazokwanisa kutipa zvamakawana rini?
Muno hamuzotopiwi neni. Inini ndikanga munenge maakuzotobvuka. In actual fact, ndiripoti haisiri yedu chete, ndeyenyu nenyika yese nepasi rese. Saka isisu tati chinhu chatiri kuda, nekuti tinofanira kuti nyika izive kuti kana tiri tiri kuongorora zvinhu zvakaitika tinenge tiri kuti winning business. So we are just as eager and it is yourself. Handifunge kuti muchazomboona futi muchiri tirekuzotibvunza futi, nekuti munenge maakuzviziva kudhara.
Sezvo mhirizhonga iyi yakanga ichinzi inokonzerwa nevanhu vebato rimwe chete, kana mukaona mukuru webato renyu ari munyaya iyi moita sei?
Isisu kana tiri kuongorora nyaya hatisarudzi, nekuti ndiyo chikonzero chatakanzi tiongorore nyaya. Hatisarudzi. Ndiyo anenge akutaurire chete kuti kana anenge aine nyaya achaonekwa kuti ane nyaya. Hatina basa kuti ndiani.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika mubato reMDCT vaJaus Mutsekwa vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimusi vanofanira kukoshesa kutengesa zvinhu kunze kwenyika kuti vawane mari yekunze, kwete kuramba vakatarisira kununurwa neReserve Bank of Zimbabwe. Mashoko aya anopesana neakataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi ekuti mabhizimusi ekubulawayo ainge achishanda ari pazvikamu 40 kubva muzana chete, uye vainge vaine urongwa hwekuenda kuRBZ kuti makambani aya abatsirwe nemari. RBZ iri kutatarika kuwana mari, uye iye zvino yamirira mari inobva mukutengeswa kwefodya. Zimbabwe iri kutatarika kuwana vekunze vanoda kuzouchika mari kana kuti foreign direct investment. Mukuziya nezvemashoko ava muHadi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJokonya.
Vangazviona saizvozvo, isusu tiri mumaindustry tinozviziva kuti hazvimboiti nyore kuti tingoti mangwana zvinhu zvatosumuka zvaitika. Ende hurumende yangova ne 100 days ina masimba okuti ichinje zvinhu. Ndofunga vanyanya kana vadaro Vice President Mohadi vanyanya kuzvipanisa voga. Hadizvo, asi zvinhu zvacho zvakaoma. Zvoda kuti kana kuodha chaiko stock kuti iuye muno muZimbabwe inotora mwedzi inogona kuita 3 to 6 months isapyasvika saka kuti utange waona kuti industry yakushanda haumbozvionine kuti no ukango importa raw material kubva kunze kwenyimwe nyika haingovuyi musi iwoyo ende Zimbabwe patanga tiri muhurumende yapfuura waitanga watobhadhara mari in advance zvinovai wozomanufacture zvozovuya saka zvaitorera mwedzi inosvika kuma 6 to 9 months wabhadhara mari kuti zvizovuya saka pakakosha I think ngatitende kuti chavapo chikuru kuchinja pfungwa dzevanhu dzachinja vanhu vakufunga vachiona kutoti aa kwatiri kuenda kune pundutso kana kwatiri kubva
ko nyaya yemari muri kuionawo sei sei zvichiri kunetsa kuti Zimbabwe iwane vekunze vari kuuya kuzouchika mari munyika kana kuti yatingati foreign direct investment
blessing ndozvandiri kutaura kuti hazvingosununguki nguva imwe chete isusu tinoma industry tikakuudzai vanhu vari kuuya muno vachida kunzwa kuti Zimbabwe yakamboita sei nokuti stori yanga iripo hurumende yakabva irwo vaingoti Zimbabwe hakuendwi vaiti Zimbabwe kune vanhu vanoba vaiti kuZimbabwe kune corruption hativuyi saka zvino izvo zvoradzika fanika zvidiki asi zvihombe nokuti munhu wega wega ana kuinvesta munyika anitanga azviona saka chavapo vanhu vari kuda kuuya asi pane zvinhu zviviri zvakaitika takachinja hurumende asi maelections ari kuuya futi saka vanhu vanoda kutanga vaona kuti ndiani anohwina maelections uyu watiri ari kutonga iko zvino ndiye achahwina here kana akahwina ivowo bva vachitanga manje kuuya nemari nokuti vanoziva kuti ndiye aunza pundutso kana kuti ndiye aunza change inoita kuti Zimbabwe yotora imwe nzira yakasiyana neyanga iripo nekare saka hongu direct investment haingouyi overnight asi vamwe vari kutoinvesta kudhara patiaita makambani mashoma asi mainquiries dinow matourist chaiwo avuya muno so far for the last 3 months vari kutotaura kuti papinda vanhu vanosvika kumaover 40,000 people kureva kuti Zimbabwe yakutarisirwa kuti inyika inofanirwa kushanyirwa inyika ine hope
sevanhu vari mumaindastry muri kukwanisa here kuona dzimwe mari dzamune muchida kubva kuRBZ kuti mugadzirise mishina ida kutengwa kana kugadzirawo zvimwe zvinhu
RBZ ibhangi guru renyika saka RBZ ndo rakabata yatoti balance sheet yenyika RBZ haisiyo inogenerata foreign currency inochengetedza yageneratwa kana kuti yatsvagwa nemaindastry vachiexporta zvinhu kana nemamine saka tofawa upowana dzidziso ipapo kuti tizive kuti reserve bank harisiro basa rayo asi reserve bank tinoziva hongu yakagadzirisa polisi yekuti inotora imwe mari inobva kumaminerals ichichengeta iyi reserve bank inobatsiridza vese vane vasina asi inokurudzira zve kuti Zimbabwe ngaiexporte nometa kambani yakaita sei ngaiexporte igenerate foreign currency yayo ndozvinodaidzirwa kumabhizinessmen ezimbabwe kuti edzai izvozvo kuti muexporte tinoziva kuti export haisi as profitable but export inobatsira kuti tirambe mabhizinesi edu achidini achiramba achimhanya asi tikasa export hatiiwani saka ngatirege kungotarisira kupiwa nokuti nyika yedu yanga yangojaira kungoti munhu wese unopiwa unongopa munhu marada aingoitwa makaranga achingoti pohwai marice pohwai sugar iyozvo isusu hatizvidi toda kuti vanhu vashande vashandise pfungwa dzavo
mutevedzeri wemutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vakalisto jokonya vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto inonzi iri kuronga kusungisa mukuru wekambani yeIntratrack vaWiknow Chivayo nenyaya ine chekuita nouori hunonzi hwakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi esola kuGwanda. Gwenya iri rinonzi rinokosha mari inoita mamiriyoni mazana maviri emadhora. Vamwe vari kunzi vari kuronga kusungiswa nekomiti iyi vanosanganisira vakambova makurukota ezvemhando dzemoto vanoti vaElton Mangoma, vaSamuel Undenge, vadzikamai Mafaire navamunacho Mutezo. Vachivayo vanoti ivo havavhundutsirwi nemapurisa nokuti vanoziva kuti havana mhosva yavakapara saka vanogona kuenda kuchitokisi asi zvinoperera ipapo. Studio 7 aina ukwanisa kubata vose vaimbo vemakurukota vanonzi vari kuda kusungiswa nekomiti inotungamirwa navatemba muliswa iyi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoona nezvezvirongwa musangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba kuti tinzwe maonero avo.
Mapase hurumende akadatwa nehurumende akafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukati mavo mune magweta imomo. Uyezve tine rimwe basi rehurumende rinoongororawo kana pachinge paparwa mhosva reZimbabwe Republic Police. Chendera mberi, takaona iyo shondo rafura iro riri kuti munhu ari kwenzi iye akatora mari yehurumende asina kuita basa racho iroro. Takaona buda mumasocial media aine mutungamiriri wenyika. Zvinoratidza kuti chiizvo izvozvo. Meseji shoko riri kubuda nezvekuti munhu uyu haabati batwe munhu wangu, hanizviona. Saka tikuona kuti nyaya iyoyo iyeyayo kungoringotungwa nekwembezawo, hapana chinombobuda ipapo apa.
Iro simba reparamende rinofanirwa kusvika papi maererano nenyaya idzodzi?
Ndiyo pandati pasa, kana pachinge papara mhosva, Zimbabwe Anti-Corruption Commission ine masimba ekuti adi isunge munhu kana kusunga kambani nekuti mazuva ano yakatafana nekutungamiriri wejekerere yatinoti ya corporate governance iyeye. Hapachisina vheria rinobvisa vanotungamirira makambani kumhosva dzavanenge vapara vakamirira chi makambani avo. Zvichireva kuti izvo vakuru vekambani vakuru vekambani vakadira kana kuti kambani yakadira hurumende gozi yaitungamirirwa nevanhu. Vanhu vachiwo vanokwanisa kunge vachitosungawo futi nokuti yatoti muchinonge yacorporate vheriye kusina necorporate governance yeye. Saka chinotanga kusunga kambani kana mari yacho isina kuwanikwa voteera kune vanhu vaitungamira kambani iyoyo. Saka mapurisa neZimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Republic Police vane simba rekudi rekusunga kana iyo komiti yeparamende yacho inokwanisa kuatoti muchirungu to recommend to the appropriate body inokwanisa kuti isinge vanhu vava vakapara mhosva.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reAnti-Corruption Trust kuChamembe kweAfrica vaAlois Chaumba vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1360-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sierra Leone ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika dzepiri kana kuti run-off mukati mesvondo mbiri mushure mekunge vaikwikwidza 16 vakundikana kuwana mavhoti zvikamu 55 kubva muzana anodiwa kuti munhu akunde sarudzo dzekutanga. Doto mpengo remuchando rechitatu mukati mesvondo mbiri riri kurova kuChamembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Zvasiya misha inodarika 256 ezviuru iri kumabvazuva kweMassachusetts iri murima nekushayiwa magetsi. Nekuda kwekuondomoka kwehupfumi hwenyika kwaramba kuchiitika kwemakore akawanda munyika, vanhu vazhinji kunyanya vechidiki vanga vachibuda vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Vamwewo vakawanda vanowana mikana yekunowedzera dzidzo kunze kwenyika uye havazodzeki kumusha. Asi mumwe chiremba wechidiki uyo akanodzidzira kuve mazvikokota wekurapa itsvo kunyika yeAustralia ndemumwe wevashoma vanoona zvakakodzera kushandira munyika mavo. Mutoro wedu wenhau Taurayishava anotipa nyaya inotevera.
Vebazi reutano vanoti parizvino munyika mune vana mazvikokota vana chete vanorapa zvirwere zveitsvo. Mumwe wevana ava ndimuzvare Dr. Rumbidzai Dawa. Dr. Dawa vane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye vakazvarwa muguta reKwekwe. Vakadzidza kuzvikoro zveprimary zvakasiyana-siyana munyika ndokuzoita secondary yavo paDominican Convent muguta reHarare. Rwendo rwavo rwekuve mumwe wana mazvikokota vashoma vezvirwere zveitsvo munyika rwakatanga nekudzidzira kuve chiremba paUniversity of Zimbabwe.
Ekutanga ndakanoita degree rehuchiremba kuUniversity of Zimbabwe. Ndobva ndazopedza ipapo ndikashanda pachipatara chemuno muHarare ndichiita inonzi housemanship kwemakore maviri. Ndazopedza ndipo pandakazoenda kuAustralia.
Kupedza makore mashanu munhu uchiita zvidzidzo zvepamusoro inyaya inogona kuomera vakawanda zvekuti kuzowedzera mamwe makore pamusoro inyaya isingatauriki nezvayo. Asi nekuda kwekuti kwavari kuve chiremba inyaya iri pamwoyo wavo, Dr. Dawa vakazvipira kuwedzera ruzivo rwavo kuti vave mazvikokota muzvirwere zveitsvo. Zvichienderana nekuti munhu unenge waita izvi kupi, kuti chiremba ave mazvikokota mune zvakasiyana-siyana kunotora makore mana kana matanhatu. Dr. Dawa vakaita zvidzidzo zvavo kuAustralia uye vakapedza makore matanhatu vachidzidzira kuve mazvikokota wezvirwere zveitsvo.
Makore matatu ekutanga unenge uchidzidzira kuva mazvikokota wezvirwere zvinorwara vanhu vakuru vatinoti maadults. Wozopedza mamwe makore matatu uchidzidza pamusoro pezvezvirwere zveitsvo chete. Saka pamakore ese unenge watanga nemakore mashanu tuve chiremba wozowedzera makore mamwe 6 ekuti uzovawo mazvikokota.
Dr. Dawa vanoti havana kunyanya kunetseka nekuti pavakawana mukana wekuenda kuAustralia vakakwanisa kushanda ukuva vachiwedzera dzidzo yavo. Dr. Dawa pavakaenda kunze kwenyika muna 2007 nyika yaive pakati pematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi zvekuti sezvo vaive munhu wechidiki vaigona kuenda zvachose vasingadzoke zvekare kumusha. Dr. Dawa vanoti kune vakawanda vaiva papfungwa yekuti vasadzoka kunhamo yemuZimbabwe, asiwo vanoti vaive vagara vazvipira mumwoyo mavo kuti vaizodzoka kumusha kana vapedza zvidzidzo zvavo. Asi Dr. Dawa vanobvuma kuti pavakadzoka kumusha mugore ra2014 zvinhu hazvina kusvikovaitira mutserendende. Mushure mekuzowana basa vanoti vakasanganawo nezvimwe zvimhinga mupinyi zvakati wandei. Kunyange hazvo pasina humbowo hunoratidza uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo munyika, Dr. Dawa vanoti rimwe dambudziko guru ravakasvika vachisangana naro nderekuona vanhu vakawanda vechidiki vachirwara nechirwere cheitsvo. Pari zvino Dr. Dawa vari kushanda nevamwe vana chiremba kuti vaite ongororo yeuwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo. Svondo rakapera, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Kidney Day iro rinocherechedzwa pachina chesvondo rechipiri mumwedzi wakuru megore rega rega. Dr. Dawa vanoti zuva iri rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pezvirwere zveitsvo.
Patinowana mukana wakaita seweWorld Kidney Day, tinokwanisa kudzidzisa vanhu pamusoro pezvirwere zveitsvo uye kuti vanhu vangadzivirire sei zvirwere zveitsvo, vatova nacho chirwere ichi vangaite sei kuti vawane rubatsiro. Saka tinoona kuti zuva rakaita sairo rakakosha zvikuru.
Pakuti vanofungei pamusoro penyaya yekuti pane zvidzidzo nemabasa zvichiri kuonekwa nevamwe vanhu sezvinofanirwa kuitwa nevanakomana kana vanhurume chete, Dr. Dawa vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanasikana pamwe nemadzimai echidiki vanokwanisa kuita zvose zvavanoshuvira muupenyu kana vakazvipira kudzidza nesimba uye kuisa pfungwa dzavo dzose pazviri.
Kuvanasikana nemadzimai ese echidiki tinoti teedzerai zvamunonzwa muhana mei nemwoyo mwenyu muchinzwa kuti izvi ndizvo zvandinoshuvira kuva muupenyu.
Zvirwere zveitsvo zviri pazvirwere 10 zvinonyanya kuuraya vanhu pasi rose. Kunze kwekushaya vana mazvikokota vakakwana, muZimbabwe mune dambudziko rekuti kurapwa zvirwere zveitsvo kunyanya kuchishandiswa michina yedialysis kunodhura zvikuru. Dr. Dawa vane chipatara chavo vega asi vanowanawo nguva yekushanda pane chimwe chipatara chehurumende muHarare. Vano wanaonguwa ye kudzidzisa vanhu pachena nezve zvirwere zveitsvo vachiti vanonzwa kugutsikana kukuru kukwanisa kupa vanhu ruzivo runovabatsira muupenyu hwavo. Dr. Dawa, mucherechedzo unoyemurika wevamwe vechidiki vanozvipira kushandira nyika yavo zvisinei nemamiriro akaita zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvinotomboenda kuna Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kubva kuvateereri vedu paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa mashandisirwo ari kuitwa dandemutande reinternet kana kuti social media. Tatanga nekutaura nevamwe vari kumusangano weCSW kuUnited Nations kuNew York.
Muri kutaura naRuvarashe Miti naFarirai Gumbonjando. Tiri kuNew York kuCSW 62. Isu tiri kuti social media ndiwo mutauro wedu wamazuvano uye uri kutishandira zvisingaite, nekuti unoona kuti kunyange muri kunyika dzakasiyana siyana munokwanisa kunge tara pamwe chete. Isiri kuno kuNew York tiri kutaura nehanzvadzi dzedu nanasisi vedu nevakoma vedu variko kuZimbabwe, variko kunyika dzakasiyana siyana, neyo yatinoshandisa maFacebook, Twitter tichivaratidza zvatiri kuitawo kunoko. Saka mhinduro dzavanotipo nesu zvinotiita kuti tibatsirikane mukuadvansa zvatinenge tichiitawo kuno, kuti tiite live here, titaure tinyore takadaiwoso here. Saka zvese izvozvo zvesocial media isiri kuona ichitibatsira kunyanyisa vechidiki, nekuti zvinhu zvose zvinobva zvaendeka mumarongero atinenge takazviita.
Acho unenge usina mukana hokuwe parwitwa nyaya dzine basa newe, kunge for example tiri kuno ku CSW asi nekungoti haona kubvumidzwa visa kana kuti wakashaya mari, nekuti uwe kuno dzimwe nyika nevamwe vanoshanda nekodzero dzevadzimai vari kudiskasa zvinhu zvine basa nemi. Tiwe unofanira kuitawo contribution yako, ukwanise kutaurawo zvauri kufunga nezvaunoda semwana vadiki. Saka masaisai anotibatsira ipapo.
Tanzwa kuti namukoma Anthony vari panhare regaitende kwavari.
Ndiri kuupdate United Arab Emirates. Kumatongerwe nyika social media inonyepa. Inotaura zvakadi pazvinhu zvishoma shoma, nokuti mukatarisa kazhinji zvinonyorwa pasocial media kunyanya kunyaya dzematongerwe nyika ndezviya zvokuti vamwe musocial media atova mapresident kudhara asi bhora racho risati ratamo. Panyaya dzematongerwe nyika kazhinji kacho kuti ubate chokwadi zvinotoda varidzi vacho vanenge vari mumutambo vabude vachitaura ivo kuti inini neurongwa hwakati, inini neurongwa hwakati. Koitawo vanokohwa vasati vatanga kana nekunotsvagambesa kuti hainini ndinotarisira kuti kana ndava muhofisi ndichaita ichi nechichi nechichi. Asi vanoongorora vozoona kuti zvino zvamunotaura izvi mungazvigona here kuti muzadze tsime renyu iri ramunohwereketa nezvaro muchitora henyu chirongo chenyu muchidira mvura muchidaro. Saka social media inopa futi kunyepa kunenge kuri pachena pane vamwe vanenge vachiona sokuti vatokohwa asi mvura isati yanaya.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Utungamiri webato reMDCT kusanganisira mutungamiri webato vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata cheSADC chiri kushanya munyika kuzoona kuti gadziriro dzesarudzo dzasvika papi. Vemabhizimusi munyika vokurudzirwa kukoshesa kutengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika kuti vawane mari yekunze, kwete kuramba vakangotarisa kununurwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yoronga kusungisa mukuru wekambani yeIntratrack vaWikino Chivayo nenyaya inonzi ine chekuita neuori unonzi wakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi esola kuGwanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi na7pm patichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndikusiyai mina Chris Gande.